Ebreiro.
Matthew chapter 21.
Mateo chitsauko 21.
As we also get into the time of prayer.
Tichishikao zvakare munguva yekunamata. I believe God will hear our prayer.
Hallelujah.
Amen.
We just want to read this verse. Chapter 21, verse 22. The Bible say,
Bible noti,
and all things whatsoever you shall ask in prayer,
so amuno kumbira muchinyengetera,
believing,
kana muchitenda,
you shall receive.
Muchazvipuwa.
Hallelujah.
Amen.
Tinamate zvakare.
Let us pray again. Our gracious and heavenly Father, we want to thank you, Lord, for another service day. Father God, we also want to thank you because we know we are not gathered in vain. Because, Lord, you taught us in your word that where two or three are gathered in my name, there will I be in their midst. Lord, we are more than two or three here. So we firmly believe that you are in our midst. Father God, we have opened your word. And our brother is read from your word. Father, we just want to pray that you give him the inspiration, the revelation, Lord, that Father God, it won't be a man interpreting your word. Because, Lord, even the prophet preached that God is his own interpreter. So, Father, we are now calling upon the Holy Spirit to come and interpret his own word using our brother. Father, we thank you so much because that is your program. You have always wanted the word to be preached by a man. And Lord, your children have come here under expectation. And Father God, we want to thank you so much because Lord God Almighty, we know that you are an unfailing God. Lord, may you have the preeminence and the oversight and the leading from henceforth in the name of Jesus Christ. Amen.
Hallelujah. We can take our seats.
Tigare zvedu pasi.
Amen. Tonight for a short time,
madekwan anu same soro mudiki.
Tonight for a short time.
Kwe kanguva kadiki.
We want to talk about the power of prayer.
Zautara pamsoro pe simba remunamato.
Hallelujah.
Amen.
The power of prayer.
Simba remunamato.
Hallelujah.
Amen.
For there is power in the prayer.
Nekuti mune simba munamato.
Hallelujah.
Amen.
I know you believe that.
Amen.
Amen. There is power in the prayer.
Mune simba mumunamato.
Amen.
Amen.
When you kneel down and pray before the Lord,
ukapfuga mai uchinamata pambari pashe,
God will hear and answer your prayer.
Mwari vachanzwa uye vachapindura munamato wako.
Hallelujah.
Hallelujah.
No doubt, Mwari ndo nzira yavakatipa mukati mezvara nasi.
Because that is the way that God has given us in this day.
Hallelujah.
Amen.
We don't pray because we fear something.
Atina mate nekuda kuti pane chatiri kutya.
But we pray because we know that's the only way God gave us to communicate with him.
Tinonamata nekuda kuti munamato ndiyo nzira yega yatakapuwa naMwari yekuti tikwanise kutaura navo.
Hallelujah.
Amen.
Saka iriyo nzira Mwari yavakatipa kuti tikwanise kutaura navo.
So if it is God's provided way for us to communicate with him,
so we must do likewise.
Saka tinofanira kungoita saizvozvo.
Hallelujah.
Amen.
Kuti Mwari vauye vatitungamire mukati mupenyu wedu.
That God will come and lead us in our lives.
Hallelujah.
Amen.
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 From where we have read,
kubva pataverenga,
the Bible say,
Bible rati,
and all things,
ne zose,
all things,
zose.
Amen.
Amen.
Not some of the things,
kwete zvimwe zvezvinhu,
but all things,
asi zose,
whatsoever you shall ask in prayer,
zvamunokumbira muchinyengetera,
Hallelujah.
Amen.
And also believing.
Kana muchizi tendao.
You can pray whilst you are not believing.
Unogona kunamata ako asusunga tendi.
Amen.
Amen.
But when you pray
asuka
and also you are believing,
uchitenda uzakari,
you shall receive.
Uchagamchira.
Hallelujah.
Amen.
So whenever we are praying, ama hundreds.
Pastor Patnik Chinamata, brethren. We must be faithful and sincere before God. And knowing what we are asking before Him.
Amen.
Amen. God will see the sincerity that you have.
And He will honor that. Hallelujah.
Amen.
So from this chapter we have read this verse.
Amen.
To go not, this was the time when Jesus Christ was moving into Jerusalem. Amen.
Amen.
Vakatasha mbongoro.
Riding a horse, a donkey.
Amen. Pakavane ruja ne kufara kwanga kuripo.
And there was joy and there was a commotion.
Kusukira vanhu vakabvunza kuti, what is happening?
And two others asked, chii chiri kumboitika?
Amen.
Amen.
Nekuda kuti vanga vasati vakambojaira zvakadaro.
Because people were not used to such type of joy and a commotion like that.
Amen. But ndozvinoita Mwari pese paanouya Mwari vanoonekwa kuti Mwari varipo.
That's what God does all the time. Wherever God is present, He identifies Himself.
Hallelujah.
Amen.
Saka Mwari vakada kuti tinovada zvakare pakati pedu.
So this kind of a God, we need Him in our midst.
Amen.
Amen.
Kuti pese pavanenge vari pakati pedu, we have to feel His presence.
Kuti every time He is in our midst, tinonzwa kuvepo kwavo.
Hallelujah.
Amen.
So there's power in the prayer.
Pane simba mumunamato.
Hallelujah.
Amen.
The power to overcome the things of this world.
Simba rekukunda zvinhu zvenyika ino.
Hallelujah. You might think we are very clever or you are very maybe you know things.
Unogona kufunga kuti wakangwarisa kana kuti unogona kufunga kuti unoziva zvinhu zvakanyanya.
But without the power of prayer,
asi pasina simba remunamato,
unozoona kuti haona kuchenjera.
Everything will come to naught.
Hallelujah.
Amen.
Unotoda simba remunamato kuti ukwanise kukunda zvinhu zvenyika ino.
You need the power of prayer to overcome the things of this world.
Hallelujah.
Amen.
We also need the power of protection.
Tinodawo zvakare simba rekutichengetedza.
Amen. You can think that you have everything to protect you.
Unogona kufungidzira kuti une zvinhu zvose zvaunoda kuti uve wakachengetedzeka.
But kana pasina simba remunamato.
But if the power of prayer is lacking,
Mwari kana vasipo,
and if God is not there,
one day
nerimwe zuva,
you will see kuti no, handina kuchengetedzeka.
Then you know that you are not protected.
Hallelujah.
Amen.
But kana uchiziva kuti Mwari ndomuchengetedzi wako mukati moupenyu hwako.
But if you believe that God is the protector of your life,
and you pray every day before Him,
uchinamata pamberi pavo zuva rimwe nerimwe,
Mwari vanouya achikuchengetedza mukati moupenyu hwako.
God will come and protect you.
Hallelujah.
Amen.
Ungatadza kuziva kuti what is going to happen maybe tomorrow or just an hour before this time.
You might not know what is going to happen kwa uri mangwana kana hour inotevera.
Amen. But Mwari vanonga izuva zvese.
But God knows all things.
Hallelujah.
Amen.
No doubt Mwari vanoziva zvese.
Because God knows all things.
Ndo vanokwanisa kuchengetedza.
He's the only one who can protect you.
Hallelujah.
Amen.
Saka we need to worship such a God.
Tinofanira kuti tinamate Mwari akadaro.
Hallelujah.
Amen.
Amen. There's also power of prayer which can also bring health in your life.
Pane simba remunamato rinokwanisa kuunza hutano muupenyu hwako.
Hallelujah.
Amen.
Many times people know, we know, like, oh, who go to work.
Kazhinji tose tinogona kunge tichiziva zvakanyanya kunyanya vanoenda kumabasa.
You
know, you have got a CMAS medical aid and all of the other different medical aids that are available.
That is very good.
Zvakanaka izvozvo.
You must have that if you can.
Unofanira kuve nemedical aid kana uchikwanisa.
Hallelujah.
Amen.
But Mwari vanoita supersede those.
Asi Mwari vanokubatsira kudarika medical aid.
Hallelujah.
Amen.
Saka tinoda Mwari vakadaro kuti when we go on our knees and say, Lord, help me.
So we need such a God that when we go on, tikanda pamabvi pedu kuti Mwari tibatsirei.
I need to be healthy.
Ndinoda kuva nehutano.
Amen. Because the scripture said,
nekuti magwaro anoti,
whatever you ask before the Lord,
chero chipi chamakumbira pamberi paMwari,
believing,
muchitenda,
Mwari vanokupa.
God will give you.
Amen.
Amen.
Saka ukaenda pamberi paMwari uchikumbira kuti Mwari, I need to be healthy.
So if you go before God and ask for good health,
Mwari vakatendeka.
God is faithful.
Vanokupa that health.
He will give you the good health.
Amen.
Amen.
That we can save him.
Kuti ukwanise kuvashumira.
Hallelujah.
Amen.
Nokuti Mwari vanonga vachiziva kuti the reason why we are asking for that health.
Because God
want to save you.
God will also know that you need to be in good health in order for you to worship him.
Hallelujah.
Amen.
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 The power of prayer.
Simba remunamato.
Hallelujah.
Amen.
We need joy in our midst.
Tinoda mufaro pakati pedu.
Hallelujah.
Amen.
If you ask that the Lord, we need joy in our midst.
Ukakumbira kuti ishe tinoda mufaro pakati pedu.
Amen. Mwari anokupa.
God will give you the joy.
Amen.
Amen.
Noda kuti ndozvonenge wakumbira pamberi pavo.
Because that is what you would have asked from him.
Amen.
Amen.
Uruti Mwari ndoda mufaro mukati memhuri yangu.
You say you want happiness in your family.
Amen. Mwari anokupa mufaro wacho.
God will give you the happiness.
Hallelujah.
Amen.
Nokuti unenge waenda pamberi pa kuti Mwari.
Because you could have gone before him and asked,
I need joy in my family.
Ndinoda mufaro mumhuri mangu.
Hallelujah.
Amen.
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 Mwari vakatendeka hama.
God is faithful, brethren.
Amen. Ndimwari zvakare vanokwanisa kutichengetedza mukati mupenyu wedu.
He's a God who is able to protect us.
Amen.
Amen.
And he's also God of peace.
Uye ndimwari werugare.
Hallelujah.
Amen.
Pane asingadi rugare rimane ranas.
Is there anyone who doesn't want peace?
We all need peace.
Tose tinoda rugare.
We need peace with everybody.
Tinoda rugare nemunhu wose.
Hallelujah.
Amen.
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 Peace with everybody.
Tinoda rugare nevanhu vose.
Hallelujah.
Amen.
Amen. So you must pray.
Saka unofanira kunamata.
Kuti Mwari ndoda rugare nemunhu wese.
That Lord, I need peace with everybody.
Amen.
Amen.
Because don't you chionenga uchitsvaga pamberi pavo ichocho.
Because that is what you are seeking before his face.
Saka Mwari anokupa according to your desire.
So Mwari, God will give you zvichienderana nechishuwo chako.
Amen.
Amen.
Anifunga kuti ungaenda pamberi pamauti Mwari, I don't like to see this brother.
Andifunge, I don't think you go before God and say, Lord, I don't, andifarire kuona hama iyi.
Andifunga there's someone who can do that.
I don't believe pane hama inga kana hanzvadzi ingadaro.
Hallelujah.
Amen.
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 Saka toda kunamata Mwari vakadaro manheranas.
We want to worship such a God.
Toda Mwari vakadaro pakati pedu.
We need such a God in our midst.
Amen.
Amen.
Kuti kana tinge tapfugama tanamata pamberi pavo.
That when we kneel down to pray before him,
vanonzwa munamato yedu.
He hears our prayer.
Vanonzwa munamato wako.
He hears your prayer.
Amen.
Amen.
Mwari mukatme Bible atina patakamboerenga Mwari pavakakundika.
Running through the Bible, there is no way we have heard that God ever failed.
Amen.
Amen.
But iwene ni tinokundikana apo ne apo.
But you and I, we make mistakes here and there.
Hallelujah.
Amen.
Ndosaka shukura Mwari akati tinofana kutendeuka zuva rimwe nerimwe.
That's why the Bible says we must die daily.
Amen.
Amen.
Kuti kwanze kuti petinozoenda pamberi pavo.
That when we go before in prayer, you hear our prayer.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
As I said, dude, I won't take much of your time tonight.
Says a number tower and that and school tora nguwa ya kareba madekwa nano.
I just want to quote from this message. Pastor Nomu Profita.
Just want to dango virenga kuvamu marizo ya kaparizu wa Nomu Profita.
610308.
8 March 1961.
Expectations.
Tarisiro.
Hallelujah.
Amen.
So we believe that prayer is the most powerful weapon that was ever put in the care of a human being.
Isu tinotenda kuti munamato ndiro ndicho chombo chikuru chine simba guru chakamboiswa mumaoko emunhu.
Hallelujah.
Amen.
We know this quotation.
Tinoziva chinokorwa ichi.
You know, prayer one time changed the mind of God.
Munozivei munamato wakashandura pfungwa dzamwari pane imwe nguva.
Hallelujah.
Amen.
We said prayer is the only way God gave us for us to communicate with him.
Tinoziva kuti munamato ndonzira yega yatakapuwa naMwari kuti tinokwanisa kutaura navo.
Iwo achitaura nesu zvakare.
And he also speaks back to us.
Hallelujah.
Amen.
Did you know that?
Manga muchiziziva here.
It is sure. I'm not used to this.
And then I was Jaira.
It is sure of God. Did you know that?
Mangam chizisiva here.
It is sure. Did Hezekiah was told by Isaiah the prophet.
Icho kwadimuna mato wakashandura pfungwa dzamwari. Hezekiah akaudzwa na Isaiah muprofita.
That he was going to die on that bed.
Kuti anga achizofa neurwere wake.
And Hezekiah turned his face to the wall and wept bitterly.
Hezekiah akatendeukira kuchidziro akachema zvikuru.
And asked the Lord for 15 more years of life.
Akakumbira kunashe makore akawedzerwa ne 15 eupenyu.
Hallelujah.
Amen.
Say Mwari vakamuwedzera makore 15.
Why did God add 15 more years to him?
Because he had gone on his knees.
Nekuti akanga aenda pamabvi.
Pray before the Lord.
Achinamata pamberi pashe.
Say exactly what he was desiring.
Achinyatso kutaura chaizvo zvaaishuvira.
Amen.
Amen.
Ana kuti ndoda kumbonorima munda wangu tenzi ndipe mamakore.
He did not say, Lord, I want to go and farm my land. No.
He wanted to put his house in order.
Aida kugadzirisa imba yake.
Hallelujah.
Amen.
And God sent the prophet right back.
Zvino Mwari vakadzosa zvakare muprofita kwaari.
And he said,
akati,
I have heard.
Ndanzwa.
And he was spared for the time.
Akaponeswa panguva iyoyo.
When God had already announced his death.
Mushure mekunge Mwari vakanga vatotaura kuti achafa.
Vanga vasina kungofunga chete Mwari aiwa. Vakafunga nobva vazvitaura.
God did not only think about it, he spoke it.
Amen.
Amen.
Vakazvifunga nobva vazvitaura.
He thought about it and he also spoke about it.
That he was going to die.
Kuti Hezekiah achafa.
Amen.
Amen.
But when Hezekiah heard this message,
asi Hezekiah paakanzwa mashoko aya,
he turned his face to the wall.
Akaisa chiso chake kumadziro.
Hallelujah.
Amen.
But he spared him because that he prayed.
Asi Mwari vakamuponesa nekuti akanamata.
So if prayer is that powerful,
saka kana munamata uine simba guru rakadai,
what can it do?
Unogona kuitei zvakare.
My, we do not realize how great it is.
Ini zvangu hatinyatso kunzwisisa kuti munamata une simba rakadii.
Hallelujah.
Amen.
A prayer ties the mind of God.
Munamata wakabata pfungwa dzamwari.
Amen.
Amen.
And God changed his mind.
Mwari vakashandura pfungwa dzavo.
Hallelujah.
Amen.
I want to read more.
Tida kuenda mberi ndichiverenga.
On the same quotation.
Pa maridzo imwe chete.
Yeah, you know, when we are using this one and different from what we have been using.
Kana uchishandisa izvi zvine zvazosiyana nezvawanga uchishandisa.
Zvinga zviri zvimwe chete, but maonero anengadzosiyana chete.
It will be the same book, but now you are seeing differently.
Hallelujah.
Amen.
Let's move to the next book.
Tiende kune bhuku rinotevera.
Hallelujah.
Amen.
This message was also preached 610207.
Maridzo yakaparidzwa 610207.
Hallelujah.
Amen.
Expectation.
Tarisiro.
Hallelujah.
Amen.
Manero ano hamba hanzvadzi.
Tonight, brethren.
So kutaura kwandaida ndikati sekereke, we want to pray for our pastor.
Like we have announced, yes, a church, tida kunamatira kuti Mwari vatipe mufudzi.
Saka tariro yako ndeipi papa?
So what is your expectation?
Hallelujah.
Amen.
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 What men calls great,
zvinonzi nevanhu zvinhu zvikuru,
God calls foolish.
Mwari ndozvavanoti upenzi.
And what men calls foolish,
zvinonzi nevanhu upenzi,
God calls great.
Ndizvo zvinonzi naMwari zvinhu zvikuru.
Hallelujah.
Amen.
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 So what we have got to do is get back into the program of God and find out.
Saka isu zvatinofanira kuita ngatidzokei kuurongwa hwaMwari tozoona kuti chii.
Hallelujah.
Amen.
Mwari vane program yavo about this church.
God has got a program pamusoro pekereke ino.
Amen.
Amen.
Saka isu ngatidzokere in that program.
Let's go back to that program.
Amen.
Amen.
Tenda pamabvi edu tononamata pamberi paMwari.
And go on our knees and pray before God.
Toti Mwari program yenyu yakafamba yakamira sei.
And ask for God's program.
Hallelujah.
Amen.
After all, what God wants us to do.
Mushure mazo ndozvo rikunzi naMwari tiite tose.
And the only way I know to do it is prayer.
Nzira yega ndinoziva yekuzviita kubudikidza nemunamato.
Hallelujah.
Amen.
Prayer is the key.
Munamato ndiyo key.
Hallelujah.
Amen.
Prayer is the key.
Munamato ndiyo key yacho.
Hallelujah.
Amen.
It can unlock.
Inogona kukinura.
Amen.
Amen.
Pono funga kuti hapakinuki.
Where you think it's cannot be opened.
Amen.
Amen.
Prayer can open.
Munamato unogona kuvhura.
Hallelujah.
Amen.
So you must hold that key in your hand.
Saka unofana kubata key muruoko rwako.
Hallelujah.
Amen.
Hold that key in your hand.
Bata key muruoko rwako.
And go before the Lord.
Wenda pamberi paMwari.
And say, Lord, I need a pastor.
What is she? Ndiri kuda mufudzi.
Achafudza mweya wangu.
Who is going to shepherd my soul.
Hallelujah.
Amen.
Achanditungamira mukati moupenyu wangu.
Who is going to guide me in my life.
Hallelujah.
Amen.
Holding that key.
Wakabata key iyoyo.
And
telling God what you desire in your life.
That is the answer.
Munamato ndiyo minduro.
Prayer changes things.
Munamato unoshandura zvinhu.
Prayer is the most powerful weapon that was ever put in the control of human being.
Munamato ndo chombo chikuru chakamboiswa mumaoko ekushandiswa nevanhu.
Hallelujah.
Amen.
Think of all the weapons on this world.
Imbofunga pamusoro pezvombo zvose zviri pano pasi.
God is saying.
Mwari vari kuti.
And also the prophet is saying.
Uye muprofita vari kuti.
Hallelujah. Prayer is the greatest weapon.
Munamato ndicho chombo chikurusa.
Hallelujah.
Amen.
Chinokwanisa kuti zvinhu zvikwanisomira zvakanaka.
That can bring order.
Hallelujah.
Amen.
There's no atomic bomb.
Hakuna bombu re atomic.
Or no hydrogen bomb.
Hakuna bombu re hydrogen.
As powerful as prayer.
Rine simba rinodarika munamato.
Hallelujah.
Amen.
As powerful as prayer.
Hakuna bombu rinodarika munamato.
Hallelujah.
Amen.
You
might imagine and say, if a bomb explodes here, the whole building will be reduced to rubbles.
But prayer is more than that. Hallelujah.
Amen.
Prayer will change the mind of God.
That's
the only thing which can touch the mind of God and God will change his mind.
Munamato ndochinchega chinobata pfungwa dzamwari kusvikira kuti Mwari vanoshandura pfungwa yavo.
Hallelujah.
Hallelujah.
Did you know that?
Manga muchizviziva here?
Amen. He did do it one time.
Munamato wakamboshandura pfungwa dzamwari pane imwe nguva.
Hallelujah.
Amen.
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 It can do it again this time.
Munamato unogona kuzviita zvakare panguva ino.
Hallelujah.
Amen.
The Bible says is the same yesterday, today and forever.
Bible riri kuti mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi.
Hallelujah.
Amen.
A prophet was sent up to the king in the chamber.
Muprofita akatumwa kumuzinda wamambo.
And he said, go up and tell him.
Akanzi kwira unotaurira mambo.
Tese tunaza kuona ndicho.
We are all seeing clearly
in bold letters.
Saka nyorwa nemavara makuru.
That say the Lord.
Zanzi na Jehovah.
Amen.
Amen.
That say the Lord. No one can change that.
Zanzi na Jehovah. Aina munhu anokwanisa kuishandura.
Hallelujah.
Amen.
You can dance, you can jump, you can do anything.
Unogona kutamba, unogona kusvetuka, unogoneta chero chawaita.
You can cut yourself.
Unogona kuzvicheka cheka.
Amen. You can roll on the floor.
Unogona kuumburuka pasi.
Hazvibatsiri izvozvo.
It will not help.
Hallelujah.
Amen.
But prayer.
Asi munamato.
Amen.
Amen.
Can change the mind of God.
Unokwanisa kushandura pfungwa dzamwari.
Hallelujah.
Hallelujah.
Whilst you are still on that.
Tichiri panyaya iyoyo.
As we'll be praying for our pastor.
Patinenge tichinamatira mufudzi.
Kuti Mwari vatipe mufudzi.
That God will give us a pastor.
Hallelujah. Tofana kunge tiri very sober.
We ndofanenge takadzikama zvikuru.
Hallelujah.
Amen.
Takadzikama.
We must be sober.
Hallelujah. There's no need to not tora chair or manya or post a chair mudenga. Doesn't mean that.
Atifanire kuti notora chair or kotoi kandi zira. Atifanire kudaro.
Amen.
Amen.
Just be sober.
Katingo zikama ipa munamato.
Amen. Uripa mavuchara na Mwari.
On your knees talking to God.
Amen.
Amen.
Timari, I need a pastor who's going to guide me in my life.
Lord, ndikuda mufundisi achandikurudzira muupenyu wangu.
He is not coming off the bed.
Hezekiah haasi kuzombopona paurwere uyu.
He is going to die.
Ari kufa.
Right where he is at.
Pa mubhedha iwoyu.
Isaiah went up and told Hezekiah that.
Isaiah akakwira akanoudza Hezekiah izvozvo.
And I can imagine all the celebrate at the gate.
Ndinogona kufungidzira vose vane mukurumbira vaive pagedhi.
Okay, let me go down a bit.
Regai tidzike pasi.
Can you also maybe go up? Okay, I'm trying to check my notes here.
Ndiwenza kuenzanisa.
Okay, let's go to paragraph 10.
Nema notes angu. Ande iku paragraph 10.
We know this story of Hezekiah.
Hezekiah.
And Hezekiah turned his face to the wall and wept bitterly.
Hezekiah akaenda nechiso chake kumadziro akachema zvikuru.
And he said, Lord God, I beseech you to consider me.
Akati Ishe Jehovah, ndinokumbirawo kuti mundirangarire.
I walked before you with a perfect heart.
Ndakafamba pamberi penyu ndine moyo wakakwana.
I need 15 years longer.
Ndinokumbira makore 15 awedzerwe.
To get my kingdom in condition.
Kuti ndigadzirise umambo hwangu.
Hallelujah.
Amen.
Saka akatinatsa kutaura zvaida.
So he actually told God what he wanted.
Ndosaka tiri kutaura zvakare, tikuda kuti tinamata kuti Mwari, we need a pastor.
That's why we are saying we must pray kuna Mwari tichiti tikuda mufundisi.
Hallelujah.
Amen.
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 And you know, looks like that God would have wanted to say something.
Munoziva zvinoita kunge kana dai Mwari vaive nechimwe chekutaura.
You would have told him while he was talking to him.
Vangadai vakamuudza pavakanga vari kutaura naye.
But God has ways of doing things.
Asi Mwari vane nzira dzavo dzavanoita nazvo zvinhu.
Amen.
Amen.
Mwari vane nzira dzavo dzavanoita zvinhu nazvo.
God has his ways of doing things.
Hallelujah.
Amen.
You have to come God's way and God's God's means of doing things.
Unofana kuya nenzira yaMwari uye nekaitiro kanoitwa naMwari pazvinhu zvake.
Hallelujah.
Amen.
Ndiyo nzira yega unokwanisa kuziva kuti Mwari vari kutaura newe.
That is the only way you can know that God is speaking to you.
Ukauya nenzira yaMwari.
If you come his way.
As long as we try to get in it ourselves.
Isu tikangoda chete kupinda mazviri pachedu.
Then it won't work.
Hazvimboshandi.
Hallelujah.
Amen.
We must go on our knees.
Tinofanira kuenda pamabvi. And ask for the help of the Lord.
Empty-handed before him.
Tisina chatina cho muruoko pamberi pake.
Tsoka tine chatakabata.
Amen.
Amen. Hallelujah.
Amen.
We go before the Lord empty-handed.
Tinoenda pamberi pashe tisina chatakabata.
Tozodzoka tine chatakabata.
And then come back with something.
Amen. Let's move Amen. On to next quotation, which will be my last quotation.
Tiende pane chinokorwa chinotevera chinova chekupedzisira changu.
Amen.
Amen.
6201.
29 January 62.
Mari vanodzoredzera. Mari vanopindura munamato.
God can restore. God answers prayer.
And then they consulted one another.
Zvino vakanobvunzana pakati pavo.
Hallelujah. They did not know what to do.
Vanga vasisazive zvekuita.
Hallelujah. And they said,
zvino vakati,
let us go up to Brother Branham.
Ngatikwidzei kuenda kuna Brother Branham.
Hallelujah.
Amen.
After vataurira navauta zvese zvavanga ifunga kuti no maybe tikadai so zvinhu zvinofamba.
After they had consulted one another, thinking that things would work out.
But lastly they say, no, let's go to Brother Branham.
Asipekupedzisira vakazoti hande kunoona Hama Branham.
And Brother Branham is saying,
Hama Branham vari kuti,
they came up there at the house.
Vakauya kumba.
And said, well, I do not know.
Vakati zvino handizive.
We will just pray.
Ngatingonamatai.
Hallelujah.
Amen.
The prophet said,
Profita akati,
after they've come maybe and present whatever their request.
Mushino mekunge vauya vazotaura chikumbiro chavo.
The prophet said,
Profita akati,
let us pray.
Ngatingonamatai.
Hallelujah.
Amen.
Now you know might think this word be wrong.
Sino munogona kufunga kuti pamwe hazvisiriso.
Amen.
Amen.
But getting down,
asikana tikapfugama,
praying
tichinamata,
I cannot make it happen.
Handikwanisi kuti ini zviitike.
Amen.
Amen.
On your knees,
tiri pamabvi.
Amen. The prophet said,
Profita ari kuti,
I cannot make it happen.
Handikwanisi kuti ini zviitike.
Amen.
Amen.
Your duty is to pray.
Basa rako iwe ndere kungonamata.
Hallelujah. I cannot make it happen. God has to do it.
Handikwanisi kuti zviitike ini, asi Mwari ndo vanokwanisa kuzviita.
I do not control it.
Handisiri ini ndine simba racho.
It controls me.
Izvo ndizvo zvinonditungamira.
Hallelujah.
Amen.
Then I saw the car on the road.
Zvino ndakazoona motokari iri mumugwagwa.
You know this issue of the stolen car.
Munoiziva nyaya yemotokari yakabiwa.
Going towards Boeing Green, a young fellow was driving it.
Ichityairwa yakananga ku Bowling Green. Ichityairwa nemukomana wechidiki.
A young yellow was driving it.
Mumukomana wechidiki ndiye akanga ari kuityaira.
Fellow, sorry. He was dressing with an overall jacket on.
Anga akapfeka jasi rehovhorosi.
Amen.
Amen.
He had a brown tie.
I need tie here brown.
I started praying.
Ndakatanga kunamata.
Amen. Hallelujah.
Amen.
Mprofita wangu akuona this young man was driving the car.
The prophet was seeing mukomana wechidiki achityaira motokari.
Just as the vision was.
Sezva kanga zvingori muchiratidzo.
The man turned himself around in the road.
Mukomana uyu akatenesa motokari.
The man had been a Christian.
Mukomana uyu akambenga ari muKristu.
And the Holy Spirit stopped him.
Mweya mutsvene wakamumisa.
Turned him around.
Akamukonesa motokari.
And I saw him where he parked the car.
Ndikaona paakanomisa motokari.
Amen.
Amen.
Mota yangasati yadzoka, but muprofita wangu atoona pachi payaizonge ichipakwa.
The car had not been recovered yet, but the prophet saw where it was parked.
Hallelujah.
Amen.
I told Brother Evans,
ndakaudza Hama Evans,
go to search and go to search and search a place.
Ndakaudza hama Evans kuti endai panzvimbo yakati yakati.
You find your car there.
Muchanoona motokari yenyu iri ipapo.
Amen. And you just filled your tank up.
Manga muchangobva kuzadza motokari yenyu nepeturu.
Yes. It will be about half empty.
Wongo apa muchasvika tengira hama half.
Hallelujah.
Amen.
The
prophet is seeing all this.
Amen.
Amen.
Same apply to this issue.
Zvinongo ita upanya yedu.
Mwari ari kuona zvese.
God is seeing everything.
But he need us to go on our knees.
Asi vari kuda kuti tiende pamabvi.
Amen.
Amen.
Because he has drove about 100 miles in it.
Nekuda kwekuti anga achikaira mamaira anosvika 100 nayo.
Hallelujah.
Amen.
Mr. Evans turned around, went out of the place.
Va Evans vakatendeuka vakabuda panzvimbo
iyi. I held him.
Ndakavabata
for a while.
Kwekanguva
until the vision could be brought to pass.
Kusvikira chiratidzo ichi chazadzikiswa.
Hallelujah.
Amen.
He was now wanted to go.
Vanga vada kubuda.
Amen. But muprofita akati vabata.
But the prophet held him.
Amen.
Amen.
Vaida kuti chiratidzo chinatso kusvika pavanga vaona.
Until the vision could be brought to pass.
Hallelujah.
Amen.
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 Mr. Evans on his road out to Mr. Southmancy.
Va Evans vari muroad kuenda kwava Southmancy.
Right on the side of the street.
Parutivi rwemugwagwa.
Coming from Louisville.
Uchibva ku Louisville.
All the way over to Jeffersonville.
Rwendo rwose kuenda ku Jeffersonville.
Across the river.
Miri kwerwizi.
Parked the car right in that place.
Ndipapo panga pakapakwa motikari.
Hallelujah.
Amen.
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 And it was sitting there with the keys in it.
Yanga akapakwa ipapo makii arimo.
Ready.
Yakagadzirira.
Is that right, Mr.
Ndizvo here, vaIvans.
Hallelujah.
Amen.
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 Saka Mwari ngavatibatsire zvakare.
So may God also help us.
Zvinhu zvese zvakatopera kare.
Everything was finished.
Amen. Mwari atoona vision yacho yese.
God already saw the vision of everything.
Hallelujah.
Amen.
But he sees hapana chatiri kuona.
But we are not seeing anything.
Amen.
Amen.
We must go on our knees.
Tinofanira kuenda pamabvi.
We must pray.
Tinofanira kunamata.
Amen. We must pray.
Tirikufanira kunamata.
Hallelujah.
Hallelujah.
Kuti Mwari vaburuke.
That God will come down
and say, surely manamata. This is the man.
Vonyatsobvuma kuti you have prayed mufudzi wenyu uyu.
Hallelujah.
Amen.
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 See, prayer, I want to tell you, you do not have to see a vision.
Mazviona munamato. Ndoda kukudzai imi hamufaniri kuona chiratidzo.
Hallelujah.
Amen.
Saka Mwari ngavatibatsirei papa.
So may God help us on this issue.
Petinga tichinamata tichitsvaga kuda kwaMwari.
As we are praying, seeking for the will of the Lord.
As I said, let us be sober.
Ngativei takadzikama.
Amen. Elijah one time.
Eria pane imwe nguva.
Kwakatinhira.
It thundered.
Kukapenya.
There was lightning.
Zvakawanda zvikaitika.
A lot of things happened.
But haana kuona Mwari mazviri.
But he did not see God in all the thunder and lightning.
Hallelujah.
Amen.
But pane chimwe chakazobata moyo wake.
But something touched his heart.
A still small voice.
Cause we can nyoro nyoro.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
I'm not saying that's the standard.
No,
no.
Kwete.
But just pray.
Asingona mata.
The Holy Spirit convicted the man and retained and turned him around.
Mwayamutsene waka pomera murume uyu akatenesa motikari.
Hallelujah.
Amen.
The same thing happened down there.
Zvinhu zvimwe chete zvakaitika zasi uko.
When this exmo about the little baby there.
Pa uko ku Mexico pamusoro pe mwana mudiki uya.
Hallelujah. The little dead baby that night.
Kamwana kadiki kanganga kafa usiku uya.
The little mother I was telling you about.
Amai vechidiki vaya vandanchikudzai pamusoro pavo.
His spirit he had gone.
Mwana uyu akanga asisina mweya afa.
Same thing our Lord did when he was here on earth.
Zvimechete zvakaitwa naIshe wedu vari pano panyika.
When the spirit of Lazarus was 4 days somewhere.
Apo mweya waRazaro wakanga watofamba rwendo rwemazuva mana. But what happened?
He brought him back again.
Vakamudzosa zvakare.
Hallelujah.
Amen.
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 But with the Holy Spirit,
asine mweya mutsvene,
he turned the spirit of Lazarus back.
Vakadzosa mweya waRazaro.
Amen.
Amen.
Many times people come
kawanda vanhu vanouya
of all kind of things and said, ask these different questions.
Vachivunza mibvunzo yakasiyana siyana.
If you Brother Fred Saltman.
I'm a Saltman.
I believe I see him standing there at the door.
Ndinotenda kuti ndiri kutovaona avo vakamira pa door.
He had just one thing.
Vane chimwe chinhu.
You cannot see what I mean.
You munogona kuona zvandiri kureva.
You can see what I mean.
Muri kuona here zvandiri kureva.
Hallelujah.
Amen.
We do not believe in taking a gift of God.
Atitende mukutora chipo chamwari.
Okay. Let's go up.
Ngatikwidzei.
Up again.
To kwidza zvakare.
The trailer was locked up.
Trailer yakanga yakakiwa.
He could not find the keys.
Anga asingakwanisi kuona makii
for 2 or 3 days.
Kwamazuva angaita maviri kana matatu.
He was just fanatic. Akanga the people was coming.
Akanga asina kugadzikana vanhu vakanga vari kuuya.
He called, he said.
Vakadana vakati.
Brother Branham.
Ama Branham.
One time the son of Jesse was out hunting.
Pane imwe nguva vana vaJesse vanga vari kuvhima, vanga vari kutsvaga.
The same males and they could not find them.
Vachitsvaga mbongoro dzavo vasina kuzodziwana.
So they went down to Saul. To Samuel.
Vakadzika kuna Samero.
And asked where it was.
Kunobvunzira kuti dziripi.
Hallelujah. And Samuel told them.
Samuel akavaudza.
The news had already returned.
Kuti manyurusi avo akanga atodzoka.
He said, will you ask?
Akati munokwanisa here kukumbira
God about the keys.
Mwari pamusoro pemakii.
Said go to your closet.
Akati endai kukamuri renyu.
After prayer.
Mushure memunamato.
Amen. After prayer.
Mushure memunamato.
Amen. Look in a little sweater that you was wearing a few days ago.
Saka imukasweta kadiki kamanga makapfeka mazuva mashoma apfura.
After prayer,
mushure memuna matu,
muzotsvaga muchakiti.
And then you look in the sweater.
Amen. Maybe angada yakangoenda kumuchakiti macho.
He could have just gone to the sweater.
But
it needed a prayer.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
And there was the keys.
Makindo pakanga ari.
Hallelujah.
Amen.
After 3 days, I chaga maki.
Mushire mimazwa matatu achitsag looking for the keys.
Amen. After all these days you are going to have.
Mushire mimazwa mazwa osa achange tiri nawo.
Seeking the will of the Lord.
Atichiri kutsvaga kuda kwashe.
Mari itai kuda kwenyu pakati pedu.
God, let your will be done in our midst.
Hallelujah.
Hallelujah.
The power of prayer.
Simba remunamato.
Amen.
Amen.
Ndorega rinokwanisa kubata pfungwa dzamwari.
Is the only weapon that can catch the mind of God.
Hallelujah.
Hallelujah.
Mwari vanotipa. If we are honest before him,
God will give us. Kana tichireve sapamberi pavo.
Hallelujah.
Amen.
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 Don't eat and sleep and say no, they will pray.
Haikona kudya uchiguta worara kuti aiwa vachanamata.
Vanani?
Who is going to pray?
Amen.
Who?
Achanamata akapindura munamato wake.
The one who is going to pray and get his prayer answered.
Mari acha benefit pa munamato wake iwo.
He is going to benefit on that prayer.
Amen.
Amen.
And say, Lord, I thank you.
Woti mari ndokutendai.
Makati makandipa mufudzi.
You gave me a pastor.
Akabva pamabva angu.
Who came from my prayer.
Amen.
Amen.
But if you don't pray,
asuka na ukasanamata.
Be saying a lot of things.
Uchange uchizotaurisa.
Hallelujah.
Amen.
But mwari ngavatibatsira hama hanzvadzi.
But may God help us, brethren.
We are here as a family.
Tiri pano semhuri.
We want to pray earnestly before the Lord.
Tida kunamata tichirevesa pamberi pamwari.
Hallelujah.
Amen.
Mwari vakatendeka.
God is faithful.
Amen.
Amen.
Mwari anoziva the reason why he took our pastor.
Mwari vanoziva chikonzero vakatora mufundisi wedu.
Hallelujah.
Amen.
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 Tudati mwari vatibatsira.
May God help us.
And we must remain united.
Ngatirambei takabatana.
Hallelujah.
Amen.
We must pray for one another.
Ngatinamatirane mumwe nemumwe.
Hallelujah.
Amen.
Mwari vanoburuka.
God will come down.
Hallelujah.
Amen.
God
will give us the desires of our hearts.
Amen.
Amen.
Can you just go up a bit?
Hallelujah.
I know it's fine. It's okay. Amen.
Amen.
So we must come before the Lord. Takatendeka.
Gatende ipamberi pamwari tichirevesa
tichitsanya tichitsvaga kuda kwamwari.
Fasting and seeking the will of the Lord.
Hallelujah.
Amen.
My brother Esari muno mane madzimai muno.
All the brothers here who are married.
Kadzombabvunza kuti brother pamazwa na mudzimai wenchi chamakanzukita chaizvo chaizvo.
If you really ask them, brother, tell me the story of how you got your wife. They would leave the cooking.
Amen.
And go before the Lord.
Hallelujah.
Amen.
What I need a partner, a life partner.
And ask for God to continue. Mwari ndipeyo mumwe wangu akandifanira upenyu wangu.
Hallelujah.
Amen.
What more of a pastor?
Because akadini iko kana kwakuda mufudzi.
Hallelujah.
Amen.
Mwari ngavatibatsire.
May God help us.
Amen.
Amen.
He is able.
Manokwanisa.
Hallelujah.
Amen.
He cares.
Nani anya?
Do you?
Iwe wini anya were.
Amen.
Amen.
He cares. Do you care?
Iwe wani anya newe. Iwe wini anya were.
Hallelujah.
Amen.
Tisumugene sokazi.
Let's stand on our feet.
For you.